Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Semusangano chagara pasi pamiri patina kuti kwese kwatikuenda vatanga vachingoramba nokuti yakaramba Harare, varamba Bulawayo, varamba Kugweru. Isu chatoda cheke kutaridzira runyararo kutaura nyaya yezvinetso kana kuti zvematambudziko sevanhu veZimbabwe vari kuyaura.
Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa roronga musangano wevatungamiriri varo kudzeya gwara rekutora mushure mukuru kurambidzwa kuratidzira.
But isu tiri kufara kuzvaitwa Zimbabwe zvichitungamirwa nevedu. So tine chikonzero chekuserebhureta kuti wedu tiye apiwa mukana wekuti ange achiita izvozvo. Saka we have every reason to celebrate. Vamwe vanogona kushaya chikonzero chekuzvipemberera, aiwa harisi dambudziko, zvakangofanana nemabhafu chemukoma.
Vechiiki vezanupf vachaungana mangwana kupemberera kupiwa kwavamunangagwa utungamiriri hwerimwe bazi resadak. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti richata musangano wevatungamiriri vebato iri kuti vabvumira negwara rekutora mushure mukurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato ravo. Vanoronga zvemabasa muMDC vaOmus Chibaya vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kutsvaka nzira yekuti zvirongwa zvebato ravo zvienderere mberi. Mumazuva mashanu hurumende yarambidza MDC kuti iratidzire muHarare nemuBulawayo, uye kuratidzira kwange kuchifanirwa kuitwa muGweru nhasi kwarambidzwawo nemapurisa. Vachibaya vati bato ravo rakaita zvese richitevedzera mutemo, naizvozvo hapana chikonzero chekuti bato ravo rive rakarambidzwa kuratidzira sezvo zviri mubimbiro remutemo. Tabata Vachibaya kuti tinzve zvizhinji.
Hongu kuVulawayo mapurisa vakatipa prohibition order. Tindokuenda kudare ramagistrate court tichinopira nyaya yedu ikoko kuti tinge tichienderera mberi. Saka dare magistrate court rabva rangopa mutongo wanga wachingotsigirana nezvanga zvaitwa nemapurisa kana kuti nadispo wemukomanda Bulawayo province. Saka ndingati zvadaro ruling yacho nazopiwa dzava kuma4 dzemanheru. Inovanga iri nguva yekuti chirudai vanga vati ngatienderere mberi zvanga zvisaitiki, nokuti isusu patakazivisa mapurisa tatichabva nguva dza10 mangwanani kusvika nenguva dza4 madekwani. Saka zuva ranga ratovira
marambidzwa kuratidzira muGweru.
Hato nguva ngoma ine mariviri wayo. Handizivi kuti hurumende iyi iri kuhlara vanhu nemhaka yei, nokuti nyaya dzekutaridzira inyaya dziri mubumbiro remutemo wenyika inova supreme law of the land, nekuti munhu wese anosungirwa kunge achitevedzera mutemo wenyika zvisinei nekuti uri hani. Uye zvakare nyaya dzekutaridzira haichiri privilege asi kuti ikodzero kana kuti marights evanhu veZimbabwe. Saka chinonetsa ndechekuti hurumende iyi kana kuti administration iripo chainonyanya kuvhunduka chii kuti vanhu vangu vachitaridzira, nekuti isu hatisida kutaridzira zvine mbiri zvinga mukati. Tinotaridzira murunyararo sezvo munyengo zvati bato redu reMDC ibato rinoda runyararo, ibato rinoita zvizvi zvekutevedzera mutemo.
Vachibaya, makakumbira kuti denemaratidzira kuHarare vakaramba, mukakumbira kuti denemaratidzira kuBulawayo vakaramba, iko zvinezvi vakurambirai futi kuGweru. Saka imimi sebato reMDC moita sei kana zvikumbiro zvenyu zvichiramba zvichipotserwa panze?
zviripache na kuti administration iripo aisi kuda kuti vana veZimbabwe vataridze kodzero dzavo. Zviripache na kuti administration iripo iri kumbunyikidza kodzero dzevana veZimbabwe. Nokuti mukaona kuwanda kune kwakaita mapurisa anenge akazara kwatinenge tichida kuti nge tichitevedzera murunyararo mushure mekunge iwo vatiwo hatina mapurisa akakwana anotevedza runyararo. Asi kana tava kuzvida kuti tichinge tichitaridzira unoona kuti mapurisa anenge akazara zvinotaridza kuti vanenge vachiita zvemanyepo. Asi pamubvunzo wamabvunza mwana mai angu, semusangano tichagara pasi zvabere pachena kuti kwese kwatiri kuenda vachange vachingoramba. Nokuti vakaramba kuHarare, varamba kuLawayo, varamba kuGweru, isu chatoda chete kutaridzira murunyararo tichitaura nyaya dzezvinetso kana kuti dzematambudziko evana veZimbabwe vari kuyaura, vana veZimbabwe vari kutambudzika, vana veZimbabwe vari kununga svosvine muromo. Saka tichagara pasi semusangano seutungamiriri toonesana kuti right vanhu ava zvavari kuramba titaridzire vari kutimbinyikidza kodzero dzevana veZimbabwe toita sei. Takagara pasi utungamiriri hwemusangano tobuda nechisungo chokutenda tofamba sei nedambudziko ratiwira vanhu veZimbabwe. Asi zvandataura kuti kutaura kudai so titori neurongwa hwekutinge richisangana seutungamiriri sevatungamiriri vemusangano kuti dambudziko ratosangana naro iri tofamba sei.
Vanoronga zvemabasa muMDC vaAmos Chibaya vari parunare neStudio 7. Vechidiki veZANU-PF vanoti vari kuungana pamuzinda webato iri mangwana mangwanani kuti vapemberere kudomwa kwemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa saSachigaro veSadak Troika vakanangana nezvekudzivirirwa runyararo pamwe nekuchengetedzeka kwedunhu kana kuti Organ on Defense, Peace and Security. Zimbabwe yakapiwa chigaro ichi icho ichabata kwegore kumusangano weSadak uchangobva kuitwa kuTanzania. Munyori anoona nezvekwakwa remusangano muboka revechidiki muZANU-PF vaGodfrey Senengamu vaudza Jonga Kandemiri kuti kunyange hazvo Zimbabwe yagara ichikungopiwa chigaro chinotenderera nenyika dzose dzemudunhu reSadak, kwavari zvakakosha zvikuru sevechidiki kuti chigaro ichi chauya vaMnangagwa vari ivo vari panyanga.
Chekutanga ndechekuti isu sevechidiki tinofara kuti mutungamiriri wedu apiwa mukana wekuti anga achitungamira boka riri muungano yeSADC richange richitarisa nhau dzepolitics, defense nesecurity. Panguva iyo Zimbabwe iri kutaranawo nematambudziko ekunge mamwewo mapato ezvematongerwo enyika vane zvavari kuita. Asi angoona kuti no, even pakaenda president vedu kuTanzania pane urongwa hwakanga hwaitwa neopposition hwekuzama kuda kudestabilisa nyika vachitumira zvakare madelegations avo kuTanzania mukuzama kuda kudistracta urongwa hwanga huripo. But taona kuti SADC haina kuzvicherechedza, yangoti nose urongwa hwayo president Mnangagwa vakamirira Zimbabwe ngavatore itano rekutungamirira bandiko iroro reSADC Troika. Chechipiri ndechekuti sikunyanyonopemberera danho ratorwa neSADC rekuti mushure mekunge Zimbabwe yatemerwa zvirango kubva muna 2001 nemamwe makore atevera, hapana danho rakakura rakanga ratiratorwa kunze kweratorwa izvozvi neSADC rekuti vaisaziva parutivi rekunge vachimira neZimbabwe vachitsoropodza nhau yemasanctions akatemerwa Zimbabwe. Saka ndo zvinhu zvatiriku kunocherechedza tichito kuna baba vaMnangagwa, sevechidiki tinomira nemi tinokutsigirai pabasa ratumwa nesangano reSADC.
Asi kavatsenengamo vangave vaMnangagwa kana ani nani angadai anga achitungamira Zimbabwe pane ino nguva vanga vachingokwanisa chete kuwana utungamiri ihwohwo sezvo ranga rave jana reZimbabwe rekutungamira kwete jana ravaMnangagwa.
Ichokwadi izvozvo tinozviziva kuti zvagara zvinoitika kuti mushure mentunguvana nyika imwe neimwe inopiwa mukana. Asi sekucherechedza kwamunoita mushure mekunge SADC yaita musangano yakaburitsa pachena kuti vatenderana.
kana kuti nyika yakati inge chitungamira nyika yakati inge chitungamira kurera kuti tadiki yakadaro inogona zvakare kutora decision yekuti nezvikonzero zvinoti nezvinoti tatenderana kuti nyika yakati haisi kuzotora danho rakati kana kuti harisi kuzotakura basa rakati saka isusu tiri kungocherechedza kuti no roo yapiwa kuna vamunangagwa vaipiwa vari purezidhendi wezimbabwe vachimirira zimbabwe so zvinongogona kuitika mukoma kuti yaigona kungopiwa kuzimbabwe ichitungamirwa nemumwe munhu but isusu tiri kufara kuti zvaiitwa zimbabwe ichitungamirwa nevedu so tine chikonzero chekucerebrata kuti wedu ndiye apiwa mukana wekuti ange achiita izvozvo saka we have every reason to celebrate vamwe vanogona kushaya chikonzero chekuzvipemberera aiwa harisi dambudziko zvakangofanana nemabhafudhi mukoma kuti vamwe vanoti kana zuva racho rikasvika vanocerebrata vamwe voti aiwa haticelebrate saka haifaniri kuva mhosva kana kuva gahadzo kune vamwe kuti sei isu tasarudza kucherechedza izvi zvinokuti kwatiri zvinotikoshera
ndezvipi zvamuchange muchiita kupemberera kwamuri kuita
no zvatichangoita chete ndezvekuti tava nenguva yekukorokotedza mutungamiriri wedu tova nenguva yekutaurawo kwavari zvishuwo zvedu cause zvisadhiki yavari kutungamira inosanganisira zimbabwe so isu sevechidiki tine shuwiro dzatinadzo dzatichada kuti tisvitse kuna chairman wedu wesadhiki troika on security defense nepeace kuti tarisiro dzedu ndedzipi uyewo tiwane mukana wekuti ivo vatipowo muono wavo semunhu achange ari sachigaro kwenguva yavapiwa kutiwo vanotarisira kuita zvipi uye zvichizofamba sei mushure mezvi tinotarisira hedu kuti kana ivo vakazonge vasunguka vaenda sevechidiki tinokwanisa hedu kuzombosara tichingofarawo pano nepapo tichingoonawo kuti no ndezvipi zvatingangoita mukucerebrata especially assumption yavo yeposition and also the milestone achievement yataita yekuti sadhiki yamira nesu pakurwisa masanctions
avo vange vari munyori anoona nezvegwara remusangano mubuka revechidiki vezanu pf vagodfrey tsenengamu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano relabor and economic development research institute Dr. Godfrey Kanyenze vanoti nyaya yehurumende yekuti iri kuda kuvandudza upfumi asi pasina zviro zvekubatsira vashandi nevarombo ndiyo yapa kuti munyika muite kusagadzikana gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vari kubisa mari dzose dzange dzichibatsira pazvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotikari negorosi izvi zvinonzi zvave kukonzera kusagadzikana munyika mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Kanyenze
nyaya yeausterity mukatarisa kana nyika dzipi nedzipi vana Greece vakapinda nezvirongwa izvi kana icho muzimbabwe muchayeuka ma1990s structural adjustment program yanga iri austerity saausterity kumbunyikidza vanhu austerity kudzorera mashure mari dzinoshandiswa nehurumende dzinobatsira vanhu kubvisa masubsidi aibatsira vanhu kuti mitengo yezvinhu zvinodyiwa nevanhu zvakaita sechingwa zvechikafu zvinge zvichigona kubatika zvinhu zvakaita semishonga zvinge zvichigona kunge vanhu vose vachigona kuzvisvikira asi pari zvino tinoona kuti austerity painonyanya kukanganisa ndechekuti inokwidzira zvinhu zvose magetsi chikafu mishonga zvinhu zvose zvinenge zvichikokwira asi mari yevanhu inenge isingakwiri ndo panonyanya kukanganiswa ipapo mari yevanhu iri kuramba yangosara kumashure shure asi zvinhu zvose zvichingokwira zvinhu zvacho zvakwira izvi zvinenge zvichingobata munhu mumwe chete iyoyo ndo zvinoita kuti vanhu vanyunyute zvakanyanya nokuti tinokanganikwa nevanotungamira ndechekuti vanoti muchatambudzika zvenyu kunguva yakati kuti asi rugare rwuri mberi asi havazivi kuti zuva rimwe usina chikafu zuva rimwe usina mushonga unenge watofa
saka zvii zvingaitwe kubatsira varombo nemamiriro akaita zvinhu
chokutanga takabvira kare tichingotaura nenyaya iyoyo kuti zvinoda kuti vanhu vagare pasi vachiita maonera pamwe mutripartite negotiating forum muyamu vachiona kuti tikakwidza izvi zvinosiya munhu ave papi vanhu voongorora vachitaurawo vanhu vacho vanobatikana vangavavo vashandi wangawe mazimai, wangawe mayuti, wachitaura kuti mukadai mukakudza magesi, zvotibata pakadai pakadai pakadai. Dai mukatitirawo zvakadai zvakadai zvakadai. Saka naizvozvo mutrapata negotiating forum muenzaniso. Takabvumirana patakagara pasi musi wa 26 June kuti ngapave nekutarisa yatinoti tithes and incomes stabilization protocol. Zvinoreva kuti kana muchitarisa mapfuve ezvinhu munofanira muchitarisawo zvakare kuti mari inopuhwa vanhu inotambiswa vanhu inenge yakamira sei. Munofanira zvakare muchiita zvirongwa zvinobatsira vanhu mustructural adjustment esapu yainzi masocial dimensions of adjustment. Tangati ine yainzi poverty alleviation action plan. Hongu haina kunyatsorukwa zvakanaka nguva iyoyo zvekuti haina nyanya kubatsira vanhu, asi pfungwa dzakanaka dzokuti tizive kuti kune vanhu vachanetseka, kune vanhu vachatambura nokuda kwezvirongwa zvinenge zvaitwa nehurumende. Saka naizvozvo vanhu ava vanofanira kunge vachibatsirikana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekuvhunduka kwave kuitwa nehurumende iyo yave kusunga vebato rinopikisa pamwe chete nekurambidza kuratidzira kunoda kuitwa nevanhu. MuDaily News mekare mune nyaya yokusungwa kwasachigaro weMDC inotungamirirwa navanezvo Chamisa, Muzvare Tabitha Khumalo pamwe chete nevamwe vanomwe vebato iri. Herald rinorondedzera kwarinoti kutisa kwakaitwa nevaimbo yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezi lemupoku, avo varinoti vakatiza mapurisa eZimbabwe Anti-Corruption Commission pajoni chitechi chemapurisa muBulawayo. MuNewsday mune nyaya yava Moses Gutu, nhengo yekomiti yeZANU-PF muManicaland Province, vanoti vakarohwa nevanhu vavanoti ndeveZANU-PF vanoita zvemapoka kana kuti mafaction. Yasvika nguva yatinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani, mangwanani, mhuri yeZimbabwe paStudio 7. Zviri kudiko vateereri vese veStudio 7 muri sei sei. Nhasi ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira kune avo vese vakakuvara ndichiti porai nenyasha, Mwari vachatiitira zvakanaka. Ndichikurudzira zvekuna vamutodi avo vari kukanda mavhidhiyo avo pamasocial media vachitaura kuti hanzi izvoni vanhu veMDC vanhu vasingafunge, vanhu vasingashandise njere. Koyo vamutodi kana vasingazive politics vadi havo kudzokera kunoridza zvemagitari zvavo izvo, nekuti politics havadzidzive. Tatenda.
Vakati vashamarari veStudio 7 nevateereri, aindorwadziwa namutoda nevakuru vemuZANU PF vanondorwadza zvisingaiti. Vari kudya mari dzediamond vachitaura kuti hanzi Zimbabwe yakanaka, tiri kugadzira Zimbabwe. Iyo Zimbabwe musi muchatosara mamuground vachida kumirira kuti diamond rikanga rapera hakuna kungoka hamenoti vachanga vakungodya mari yemagold chete neyekuromi iyo inenge yasara kuti vadye. Hainini ZANU PF ka yandirwadza mwoyo kusvikira handichazivi kuti todii neZANU PF, todii neZANU PF, kuti ZANU PF vanhu vaakurarama vakazara nyika dzese maZimbabweni achingotambura kunyika idzodzodzo, vachingoti vari diaspora batsira isusu kuti tinhirikine tisvitse nyika pakanaka. Papi pavanosvitsa ngavangosiya chete chigaro, vape vari kugona vanokwanisawo kutungamirira, vatungamirire nyika. Vanoti vari kutungamirira nyika, vachitungamirira nyika ichienda pagiraundi kudai.
Kana muchitarisa nyaya yana yeZaki, Zaki sasikona mazino aizvo, nekuti dzimwe nyaya dzaakubuda dzanamboko idzo dzaakunongedza vana vamunangagwa navana vamugabe, Anzikona zishanda inini kufunga kwangu kwa ngani chifunga kuita zaki kutiwa ni mazini inofana kushika ku ground nukuni wanu warukuona iwa waone nukuti wali mkatimi situation na wacha gewa mwanu kupazuku duwa waruku ziwani kuona tukona zaka wanda za tunu ziwezi asi zaki nukona kundi kana kuziwone katasa zaka ningu wangu ziwazi kwa msurusu vati singa taure kutizwa ningu wapiza corruption yes awanzi wa mtoda wale mwe muna wendagure mekezika deva siya kutawala na maturo tuliku chema zwe vridi na amu chayo batu unyezo wana mtodi wa shawla nyazi na baso kutiku Zimbabwe hakuvumiru demonstration istitutu tirimu independence wakumana babapo nga wampu tinyara wapu
pa studio 7 apu magadini ko zitandisha padi msareva pa Pretoria kana kutichikara soni. Tinorwadziwa nezvinoitika kumusha kwedu. Shuwa dambudzo uri kuratidza kuti mudzvenyerere mukuru. Kurokaura kuratidza vanhu kuti onaivo zvandiri ndiri mhondi hombe. Ende uya kutina kwatiri kuzodzo kuendera mberi nokuti maitira akwendo udzvinyiriri ndatenda hangu.
Mamuka save studio, mamuka save studio 7. Tinokutendai vanatonoka wande nebasa ramudai kubata rakakura kudai. Isu tinongorwadziwa nevanhu vezanupefa. Mapurisa acho zvinotishamisa kuti tirudzii kuti kana vanhu vemdc vakanzi ndohakuratidzira ivo vanorwadziwa kuti vakuratidzirei. Asi tikatasa vanhu vezanupefa vakaita 3 months vakapita matende. Kuma American Embassy kubata atina kana patakamboona kana polisi kana wani yakatomboenda kana vadisturba vanhu ivavo. Asi toshamusika kuti zvinonzi MDC iri kuda kuratidzira ichiita mhirizhonga. Ivo ndivo vanotanga kukonzeresa mhirizhonga. Hapana munhu anobuda kurohwa nemumwe munhu akamira. Rekati kuzoona kuti zvinofamba sei. Tinongoti pamberi, tinongoramba tichiti hande imene kuratidzira kusvika nyika yedu yanaka. Hapana chinoya takagara.
Magadiko wa shamarari ve studio 7 ndoda ngoti wogagaga zvangu pashoma panapo. Chekutanga ndinorwadziwa zvikuru na sekuru wangu vakarohwa. Vainda havo kungono strike ravo zvavanoda nezvavanotsvaka. Because mukatarisa izvezvi hakuna kana chiriko mvura, hakuna magetsi, hakuna basa racho, hakuna chekubata chacho, hakuna futi. Asi vakanoti vachisvika maroho eguva vakaitwaga ipa kana vachitaura vanototaura kuti ndenjirohwa nemuzukuru wangu chaiye chaiye. Kana ndiri kugwadziwa zvangu ndiri kuno zvangu kusouth africa asi wega wega ane mupurisa kana akakwana mubrain dzake chaiko chako uchirowa baba vako une uchifunga kuti chii. Asi hazvichanaka chete. Mapurisa iwavo senini nashandibhadhara zvisingaiti. Chokwadiwo hazviiti. Ega ega anoziva kuti ane mwana akaita seni mupurisa wekuZimbabwe kana musoja nezvavari kutiitira mabereki vedu koko uchabhadhara chete.
Ndinonzi Nathani Mutopa kuNorth West muno muSouth Africa. Chikumbiro changu ndechekuti vamunangagwa vanzwisise kuti havasi president wevanhu ende avasi president anonzwa zvichemo zvevanhu. Isu taneta kugara musango nekuda kwemismanagement yeikonomi. Icho chinomboita kuti murambe makabatirira pachigaro muchishandisa mapurisa nemasoja kudzvinyirira kodzero dzedu, kugona utongi here kana kuti kuvimba nepfuti. Munodo here kuti titore pfuti tirovane kusvika mazobvopo pazvituru pazvigaro izvi? Smith aiva nani pane mamunangagwa? Munangagwa wauraya nyika kusvika pekupedzisirisa. Ndatenda.
A
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varidzi vengarava yekuSpain inonzi Open Arms inobatsira vanotsvaka upoteri vanoti vanoda kupinda ngarava iyi muItaly kunyange hazvo hurumende yeItaly ichiramba kuti ngarava iyi ipinde munyika iyi yakatakura upoteri vanoita zana. Ngarava iyi yave nemasvondo matatu ichingotenderera pamahombekombe eItaly nekuti iri kunyimwa mvumo yokupinza vapoteri muItaly. Mapurisa muTanzania akayambira nekubvunza-bvunza vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana muAfrica. Pari zvino pachine mibvunzo pamusoro pezvakaitika kuvarwiri vekodzero dzevanhu vanoita 40 vakange vaenda kumusangano weSADC. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti ichi ndechimwe chiratidzo chekuti hurumende inotya kodzero dzevanhu, naizvozvo yoita zvokushungurudza vanoita basa rekurwira kodzero dzevanhu. Bundu Boys hatisi tose, sezvo nguva yedu yapera rekatimbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa roronga musangano wevatungamiriri varo kudzeyanya gwara rekutora mushure mokurambidzwa kuratidzira. Vechidiki veZANU-PF vachaungana mangwana kupemberera kupiwa kwavandangagwa utungamiriri hwerimwe bazi reSADC. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.